Mumashoko avakaburisa mugwaro rakabuda vari kwakare kuAmerica, varish vakakurudzira kuti America isiyane nenyaya yekutaurira nehurumende yavamunangagwa uye vakati inofanira kutoona kuti ingashandisei neveruzhinji rweZimbabwe. Vakatiwo America inofanira kushanda nemasangano akazvimirira nenyika dzekuchamhembe kweAfrica dzemuSADC kugadzirisa nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu dzinosanganisira kusungwa nekuvharirwa mujere kwevanhu vakaita savaJob Scaler. Varish vakatiwo kudzingwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change muparamende nemumakanzuro pamwe nekupambwa kwenhengo yeparamende yevechidiki yeCCC vatakudzwa ngadziore mucherechedzo wekuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yavamunangagwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauri webazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana kana mutauri webazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo. Asi mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vanoshamiswa kuti pane masenata ekuAmerica anotambira mahumbwe anoitwa nenhengo dzeCCC.
Isu hedu sezanu PF vamunangagwa kwakataura magoni edu takavhura, vanoda kukurukura tinokurukura, vanoda kuti tigare pasi tichionesana, tiripo tinogara pasi tichionesana, ndo chokwadi chiripo. Asi zvekuti tinzi tingatotora zvinoitwa neveopposition mafirimu avanogadzira totoona sekutoti ndo chokwadi chemuZimbabwe.
Mumiriri mutsva weBritain muZimbabwe waPeter Vowels vati vanoshushikana zvikuru nezvakataurwa neSADC maererano nemafambisirwo akaitwa sarudzo muZimbabwe. Vachitaura mushure memusangano nemunyori mukuru muzanu PF vaObert Mpofu, vaVowels vakati vachataura nemamwe mapato kuti vagadzirise zviri kunetsa kusanganisira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende nemubato rezanu PF. Vampofu vakati sebato nehurumende vanoda kuti zvirango zvakaitwa nenyika dzakaita seBritain zvibviswe. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri weCCC vaGift Ostalosiziva vati vanotambira mashoko ataurwa nemumiriri weBritain aya vachiti nyaya yesarudzo dzakasviba inofanira kugadziriswa muZimbabwe.
Tinofanira kugadzira nyaya dzatinoita nayo maelections. ZANU PF inotira kuita painogonana napo kuti ite disenfranchise nekumeka sure kuti macitizens anolose their power to choose leaders. Ndo nyaya tinofanira kugadzira. Macitizens nyika yese havafani kuita give up their power, nekuti when we lose our fear they lose their power. Ndo nyaya tinofanira kugadzira sema ruzhinji rweZimbabwe.
Vanongora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vaudza Studio 7 kuti zvinonetsa kuti Zimbabwe igadzirise kuchidzana kwayo nedzimwe nyika nekuti inotyora kodzero dzevanhu pamwe nekusatevedza zvainenge yabvumirana nedzimwe nyika. Vamwe vakuru vakuru muhurumende nevamwe vanoryidzana nehurumende vakaita savakuda tagwirei uye mamwe makambani anoryidzana nehurumende vakatemerwa zvirango zvehupfumi nenyaya dzakaita sekutyora kodzero dzevanhu nekubira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangutya.